chakaita kuti ndipinde mumusangano wezanupf mugore ra2012 changa chiri chekuti zanupf yanga ine chitendero chaikapa nyika kubvira paikasunungura nyika. Yakapa chitendero chekuti ichapa nyika hupfumi hwayo hwaikaendera kuhondo, hungave hupfumi hweminda, hungave hupfumi hwemaopportunity evechidiki, hungave hupfumi hwechikoro. ZANU-PF yakaita chitendero nenyika yekupa nyika hupfumi hwayo. Zvisinei, ndapinda muZANU-PF ndakaona kuti president wanga wasvika pachinhano chekuti wanga usisiri both kukwanisa nekuda, vanga vasisiri kukwanisa nekuda kubudirira nechitendero chavakapa nyika. Ndo pandikasiyana nemusangano ndikati aiwa, pano ndaguma musangano uyu hausisinei nevanhu ba. Sezvineiwo takabuda panze tikavarwisa, nekuti chatairwira ndechekutira kuti tidzokere patikatangira paya, pekuti tinotodii kuti upfumi hwenyika huende kuvaridzi wavo. President Mugabe vabva paofisi, papinda president vamunangagwa. Aiwa, saka tinoramba tichirwisirei ZANU-PF, yanakaka. Rega tichidzokera, tinosimudza basa patikarisira.
Asika vaLumumba vamwe vari kuti vaLumumba vanenge vatikasirei, mamaona sei kuti zvinhu zvasanduka?
Dambudziko nderekuti vamwe vacho vari kuda kundiudza kukasira nekunonoka. Iye azovaudza kukasira nekunonoka kwazvinofanira kuitwa ndiani? Azovaita makochi kana maticha ekuti ndivo vanonyatsoziva kuti nguva yekudzokera nekusadzokera ndeipi, ndiani wacho? Ndakatarisa politics, mufunge munhu wega wega anofanira kusununguka kusarudza bato raanoda. Handina kuti kune munhu handiye kuZANU-PF, handina kuti kune munhu ngatibudei muZANU-PF. Inini ndakazvimirira secitizen yeZimbabwe, ndasarudza kuti chitendero chandipikira kupolitics iZANU-PF. Kana iwewe uchiona kuti une imwe bato, kana pane rimwe bato, ndinongedzererei bato racho, ndinongedzererei bato ramunoona imimi rinoti iri bato iri rine chinangwa chekuti vanhu vaZimbabwe vabudirire. Hapana bato randiri kuona ini. Kana chindakurumidza, ndinofanira kumira kusvika nyika yasvika pastei ipi kuti tichidzokera kuti tiigadzirise.
Takaonazve panguva apo, takaona zvakaitika munyika apo mauto akatora simba kubva kuna vaMugabe, imi savaLumumba muchitaura potse potse zvatakaona chaizvo chiitika, maizvinzwa kupi izvozvo?
Unofanira kuziva kuti ini politics handina kudzidzira pasocial media. Politics ndakadziverenga, politics ndakadziita kuti ndidzinzwisise. So ndine njere dzekugona kuziva nemapersonalities. Ndinonzwisisa vanhu vacho vari kutaura nezvavo kuti uyu ndinoziva kuti ane hasha, uyu ndinoziva kuti akapfava, uyu ndinoziva kuti anogona kumhanya, uyu ndinoziva kuti chituta. Vanhu vandakashanda navo nguva yangu yese yanga ndiri mupolitics. Saka pandaitaura zvandaitaura zviya, panga pari nekuti ndanga ndagona kuverenga yavanoti muchirungu political science. Ndanga ndagona kuanalyza political science yezvaiitika. Ndo zvakaita kuti ndisvike paconclusion yekuti ndizive kuti apa pachadai, apa pachadai, apa pachadai.
Saka zvii zvamuri kuvimbisa vechidiki kuti muchange muchivaitira? Nekuti vazhinji tiri kuona nyanya ipopai pamataura pasocial media vari kuti vaLumumba hatichanyatsozoti vakamira papi.
Chekutanga, ini handina chandinganzi ndinofanira kupromisa vechidiki, nekuti who made me god or police over the affairs of the youth. Chandinoita chete kumiririra zvinofanira zvichienda iko kumayouth kwacho. Handisirini ndine basa rekupromisa, nekuti handisirini hurumende, handisirini purezidendi, handisirini mukuru wesangano reZANU-PF. Chandinoita ndechekuti ndinofamba nebhora rekuti vadiki vanofanira kuitirwa chii. Saka handitete kunonoka padhoo revakuru. Hakuna dhoo randinoteta kunoka ndichibvunza kuti nhai vedu wendibvunzewo, mama tiiko nenyaya yekuti migodhi tipe mayuti, mama tii nenyaya yekuti minda tipe mayuti, mama tii nenyaya yekuti maradio license tipe mayuti. Changu basa kunoka nekupusha agenda yekuti vamwe vangu neniwo ndiripowo ipapo, ndiri kutozvidawo. Basa ndiri kunonoka, kwese kunonokeka kuti nhai vedu wee, hakuna kutikanganwa kakuti ndisu vana vacho venyika, tiroda kurotera nyika yedu kuti nyika yedu ibudirire chitipewo mikana yacho.
vaLumumba, muri vechidiki, munoona sei representation yeyouth kana kuti vechidiki imo mukabhineti yavamunangagwa?
Mukabhineti yamunangagwa hamuna, nekuti mayouth acho ari muparlamendi avamunangagwa. Mazhinji yacho haana kudzidza, mazhinji yacho haana chikoro. Saka munangagwa ndiri kutofara kuti havana kuvaisa mukabinet. Nekuti ndikatarisa mayuthe muzano PF ari muparliament. Remember, amunangagwa vanokwanisa kungotora kubva mudare reparliament. Dai vakatitorera padofu aya, vakamaisa mukabinet. Dai tisiri kuchema. Shuwa mungatitotora portfolio ipi yacho, yamaida kuti vape munhu asina kana takishop yaanogonawo kuita. Amunangagwa vakaita zviya, vakaita nekuti vaiziya kuti panoda team inogona kushanda bhora. Itori challenge yekuti mayuthi kana tiriko, kana ariko muzano PF mayuthi, ngaachishanda apinde muparliament. Kuti amunangagwa vazokwanisa kuvatora muparliament vachivapa zvigaro. Avanga kuite kuti vakupe chigaro chacho chekuti uite basa iwe usina kana kunyora entrance exam. Zvafanana nemunhu anoti ngondipewo degree nekuti ndakura. Makore angu ekuti ndichinzi ndapedza chikoro akwana, saka chindipewo degree. Toti aiwa ka, ko wamboendawo kuklasi here? Endaka kuklasi wonyora zamanisheni. Onyora zamanisheni here tokupa degree.
Pane magurukota amati masangana nawo here uyezve zvii zvamuri kutaurirana navo?
Magurukota ese ndiri kumatsvaga ende ndiri kumatsvagira nyaya imwe chete yekuti nhai muministri yenyu yamunotarisira imimi minista chatingagone kuitirawo mayuthi imomo chii, chamungagone kuitirawo inini semuyuthi imomo chii. Ndo zvandiri kusanganirana navo. Ndasangana neveyuthi, ndasangana nevetourism, ndasangana nevehome affairs, ndasangana neve environment, ndasangana neve minds. Endi message yangu imwe chete kuti kana pane pamunokwanisa kuti vana veZimbabwe vechidiki vakwanewo, tadita sangana. Nekuti ndakaona kuti hapana munhu ari kuita basa iroro, hapana munhu ari kuita basa rekutora maminista otora mayuthi ovaisa munzvimbo imwe chete otitaurira naye. Nekuti ndakaona zvisipo ndakati aiwaka, kuini semwana weZimbabwe, ini semwana wesangano, semwana wemuwo veteran akarwirwa, ana baba vangadai vakafa vari kuhondo, rega ndichipinda ndibatire kuti nyaya yemayuthi iende mberi. Nekuti kana richiri basa rangu, chinditaurirai kuti takaibasa rani.